Muongororo yakaitwa neStudio 7 muguta eFrancis Town eGaborone ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vevadhorobha aya. Meya weguta reGaborone vaKakiso Tutwe vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa nameya weFrancis Town amai Sylvia Muzila avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe akapenga vanhu izvozvo yazvotengesewa vanoti netse ipapo nodotenga saka vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But tinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana. Of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba vanogona kuprovida vanhu vaunogara navo mumba. Kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanoita sekuva profeta nezvinana magloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforeigner ari munomuka umu vakazhinji vacho vakazotsvaga mari. Saka zvakazotsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanise kuwana mari yekuenda kuZimbabwe kunotora zvemaRV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri easy kwaari nezvokuti akaendawo kuvakuru vemunomu akavapa maproblems avo vaigona kuvabatsirawo. Since iye pamwe anenge akabva achitonwa, saka munomu kuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akazotsvaga kuzorarama situation yekumusha kudera kumira mushi.
Mumwe mugari muzvare Venenzia Musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika yechipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tichivaona muno tototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha unorapwa kumusha. Inowana rubatsiro kumusha muno hapana rubatsiro ratopwa asi kusara kwokudi kwekutenga.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.